Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidzwa mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East, uko kwaive navatendai Biti, Kambuzuma kwaive navawilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutsatsapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu, nekumtasa South kwaive navaregai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure, avo vaisa mapepa pasi pebato idzvarwe Citizens Coalition for Change, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kukambuzuma, vachiti vanhu vekunzvimbo ivanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Havamutifaro havo vari kungoperekedza. Vanhu vekambuzuma vanoziva utungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chiruda kuitwa ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafungai chiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC Alliance, vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo, vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamiririra bato redu rinonzi MTC Alliance, rinova bato hombe chaizvo. Ndofunga tese kuoriziya pano and hatina kana mubvunzo wekuti tinohwina here. Kuhwina it's beyond question, tahwina.
ZANU-PF ichange chimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kukambuzuma, avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha wekambuzuma wanga waparara, vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapato anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANU-PF tine maprograms agara ariko akawanda, especially tichitarisa kuti constituency yekambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira mumusha medu. So isusu musangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa, tiri kuona kuti musha waparara nekuda kweMDC.
Mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda Ishe Mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagarikai mulambo, avo vachakwikwidza kuHarare East.
Harare East tinagarikai mulambo, hatisi kutarisira kukunda chete, tiri kutokunda. Chikonzero tichinokunda tiri kupinda sebato riri kumiririra zvido zvevanhu.
Vamwe vaisa mapepa avo kukwikwidza Harare East ndevaBiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANU-PF. Muzvare Precious Nyaradzo Musarurwa veLabour Economist and African Democrats navaChristopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kukambuzuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndo vabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemaby elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari Gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana-siyana kwakaitwa nedare reHigh Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika, uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa, kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaila kune nomination court, inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa maby elections muna Kurume, nomination court yakatambira mazita evanhu ava musi wa26 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.